Bonasi maitambira takanzwa hurumende ichitaura kuti richange richingoitwa zvekubhadharwa mumwedzi yakasiyana sezvanga zvichiitika makore apera. Asi zvinongozoramba here zvichiita kuti vashandi vehurumende vacheme kuti vamwe vari kuzowana mari idzi nguva yekutenga mbeu nefotereza nekubhadhara zvikoro yapfuura?
Ndinoona sekuti izvo zvinenge zvatovawo zvimwe zvekutotakuti dai vatanga kubhadhara avo azvidai vatanga kubhadhara vanhu bat asi muchakakosha zvatinofanira kunyonyesa kunechekuti bonasi richapata.
Takanzwawo kuti hurumende ine urongwa hwekumisa vamwe vashandi basa vangangoita 3200 zvikuru vechidikawo. Imiwo sesangano rinomirira vashandi hurumende muri kutambirawo sei danho iroro?
Nyaya yemayouth officers inyaya yagara ichitaurika. Ndinodaira kuti makatomboinzwa kana gore rakapera chinzi mayouth officers ivava ngavatoasa. Pane zvikonzero zvakatoiswawo nehurumende asi tisionerevashandi kana zvekumisa vashandi basa zvichida kuitwa tinotarisira kuti hurumende inouya kwatiri totaurirana tonzwisisa toona kuti zvakakodzera here. Kana zvakakodzera towirirana, asi pari zvino tinongonzwa zviitaurwa isi hatisatambotaurwa nezvazvo.